Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi. Afro Barometer inoburitsa mashoko anoratidza kuti vanhu vemuZimbabwe vari kutyira kuti munyika munogona kuita mhirizhonga munguva yesarudzo. Hurumende yeSweden nasi yapa Zimbabwe mari inoita mamiriyoni masere emadhora achabatsira kusimudzira nharaunda dzine vanhu vari kutambura zvikuru sei avo vakawirwa nedambudziko remafashamu emvura. Pastor Philip Mugadza vekereke yeRemnant votangazve kuratidzira Harare vachiti vanhu havafanire kukanganwa murwiri wekodzero dzevanhu akapambwa makore maviri apfuura vaitaidza mara. Mutongi wedare repamusoro vaDavid Mangota nhasi vachatanga kuzeya nyaya yakakwidzwa kumatare naamai Lilian Chinyere yekuti vanoda mari inosvika zviuru gumi nezvitatu kubva kubazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mushure mekurohwa nemapurisa muHarare gore rapera. First Merchant Bank yekuMalawi inonzi yave pedyo nekutenga Barclays Bank yemuZimbabwe. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kunyatsojekesa remangwana rayo panyaya yemagwaro ekushandisa munyika iyi. Muchirongwa cheLifetalk Diaspora Forum na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yemagwaro ekushanda kuSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz shortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.